Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumi guru 21 2016 Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutangisisa chitiko chakakosha uye chakanaka nekuti zvakureva kuti zvakuderedza nyaya risk premium kana country risk factor yanga yakaiswa panyika yeZimbabwe.
Zimbabwe inobhadhara chikwereto chayo chose kuIMF.
Ndinoda kuti nditi vaenda havo asi muziya vakadzara inosara ichingomera nokuti vazhinji tinotevera kubatanidza vanhu tinotevera kuda kuva norunyararo tinotevera nokutiurana kuti ngataurei chokwadi pane zvemusangano
Vasifas Musipa votarisirwa kuradzikwa kumarinda eHeroes ekamangwana South Africa inoti yave kubuda mudare reInternational Criminal Court Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe yakwanisa kupedza kubhadhara chikwereto chayo chemari inoda kusvika ku$108 million icho changa chava nemakore gumi nemashanu. Mashoko aburitswa nemukuru wezvekufambiswa kwemashoko muIMF vaGary Rice anoti Zimbabwe yakwanisa kuzadzisa basa rayo kuboka reIMF rePoverty Reduction and Growth Trust kuburikidza nekutamisa mari ingangosvika $107.9 million yanga ichichengetwa nesangano iri kuenda kuhomwe Poverty Reduction Growth Trust. VaRice vanoti izvi zvave kureva kuti Zimbabwe haichina chikwereti sezvo yave kufambidzana nezviga zveIMF. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti danho ratorwa neZimbabwe idanho rakakosha zvikuru muhurongwa hwayo wekubhadhara zvikwereto zvayo uye kuedza kubuda mumadhaka. Vachitambara vanoti izvi zvinoita kuti mamwe masangano anokweretesawo mari akwanisewo kuchitarisa Zimbabwe nemamwe maonero kubva pamamiriro ayanga yakaita. Asi vachitambara vanoti izvi hazvisi kuzobatsira Zimbabwe mukuti ikwanise kupiwa zvimwe zvikwerete sezvo ichine zvikwerete kuWorld Bank neAfrican Development Bank. Zimbabwe inonzi ine chikwerete chinodarika biriyoni remadhora kuWorld Bank kuchitiwo chimwe chemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kuAfrican Development Bank. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa kana ogavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Ngatinzwei hurukuru yataita navachitambara pamusoro penyaya iyi.
Chekutangisisa chitiko chakakosha uye chakanaka nekuti zvakureva kuti zvakuderedza nyaya risk premium kana kuti country risk factor yanga yakaiswa panyika yeZimbabwe. Saka kana tichimbodemonstrata kuti tine chido uye tinokwanisa kumbobhadhara even though iri mari risina kunyakuwanda, I think zvinobatsira mafambisiro nemamiriro ezveupfumi going forward. Saka kana risk premium yedu yakaderera zvakureva kuti even vemabhizimusi vanogona kunge vachiwana mari pamisika yekune dzimwe nyika nemutengo uri nani. Saka I think zvinhu zvakakosha though zvinogona kunge zviri symbolic chete nekuti tichine chikwereti chakakurisisa chabhadharwa chikunana World Bank nana ADB.
Asi iwo masangano amuri kutaura na World Bank ne ADB Avakwanisu here kuona matana atorwa neZimbabwe iyaye kubhadharwa IMF kuti aiwa vanhu vari kuziva zvavari kuita.
Chokwadi vano zvinhu zvinotariswa izvozvo. Asi dambudziko riripo ndechekuti makaona chikwere chiripo, mari hazachiripo, akachatonyanya kuwanda.
Asi Zimbabwe inokwanisa here kudzokera kuIMF kunokwereta zveimwe mari?
I think takazitarisa mamiri azvakaita, ichokwadi vanogona kuenda kunokwereta zva. Asi bhodhi reIMF ndorinodzokera pasi roona kuti zvinenge zvakakodzerera kuti vange vachikweretesa mari kuZimbabwe.
Tinonzwa kuti mabhadhariro avaita vabvisa kune imwe homwe ichiendeswa kune imwe homwe ichibhadhara zvinhu zvingatarisirwa here?
No, hazvisi zvinhu zvinotarisirwa. Kana zvinhu zvakanaka munyika, mari dzezvikwereti dzine dzichitobhadharwa nemari, atingati marevenues anenge achipinda muhurumende. Pari pamirira akaita zvinhu pari zvinhu ndeyekuti makaona takatarisa nyaya yatinoti machirungu maexports aderera. Takatarisa even marevenue ehurumende atiderere nekuma 5-6%.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunhare muHarare neStudio 7. Vaimbo wegavhuna wedunhu reMidlands Vasifas Musipa vave kutarisirwa kuradzikwa kumarinda yeHeroes Eka muHarare mangwana. Hama dzavamusipa dzaimbenge dzati varadzikwe kugweru sechido chavo, asi izvi zvinonzi zvazoshandurwa. Vakawanda vanoziva mushakabvu vanoti vaisaruma vachifuridzira zvapakuti vachemwe kana nevamapato anopikisana nehurumende. Vamusipa vakanga vati havachada kuita zvematongerwo enyika muna 2014 apo vakaenda pamudyandigere. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vachibva mudunhu reMidlands vaJoram Mugumbo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti mufi aive munhu aitaura chokwadi.
Vamusipa vanga ari munhu anga achibatanidza vanhu, munhu anga aifarira kuwirirana kwavanhu, munhu aigona wanga ari munhu aivangova mutauro wechokwadi nguva dzese. Zvokuti kusaurirana kwavanhu chachiri chinhu changa chii chinovanetsa. Ndosaka muchiona varivo vakashandiswa zvakare pakubatanidza ZAPU neZANU kuti tiwane ZANU PF. Saka kungotaura zvishoma, asi zviri zvechokwadi pamusoro pavamusipa ndezvokungoti munhu wanga ari munhu worunyararo, munhu wanga ane rudo, munhu wanga achida kubatanidza vanhu, munhu wanga ari mutauri wechokwadi.
Tiri kuona kuti vamusipa vanenge vanga vati vambosiya zvematongerwo enyika muna 2014. Manga muchiri kukwanisa here kuti muende kwavari muchitaura navo muchipanganawo mazano?
Ichokwadi, vamusipa vamunhu vatanga tichisangana naye hongu so munhu mukuru zvavanga zvava kuti ari pavari ndezvokuti vanga vava munhu ava kunetseka nokuti miviri yavo kwenguva yakareba yanga isingavabati zvakanaka. Asi patinongosangana tese nguva dzese panenge pane atingati mafunction okuti tinokwanisa kuungana vanhu vakawanda, tanga tiri vanhu vanga vachitowana kuti unotowana kamwe kamukana kokutaura navo ugowana zvaunotodzidza pane zvavanenge vachikutaura uchitaura navo. Saka ndinoda kuti nditi vaende havo, asi mhodzi yavakadzvara inosara ichingomera nokuti vazhinji tinotevera kubatanidza vanhu, tinotevera kuda kuva norunyararo, tinotevera nokutsiurana kuti ngataure chokwadi pane zvomusangano.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vachibva mudunhu reMidlands vaJoram Mugumbo vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nhasi yazivisa kuti iri kutarisira kubuda mugungano redare reInternational Criminal Court kana kuti ICC. Danho iri riri kushoropodzwa nevanhu vazhinji sezvo risingazokurudzire kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. gurukota rinoona nezvemitemo muSouth Africa vaMichael Masuta vanoti vari kuunza bhiri kudare reparamende vachikurudzira kuti South Africa isave nhengo yeICC. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vanoti dare iri rinongosunga vanhu vemuAfrica kwete venyika dzakabudirira. Vadewa Mavhinga vesangano reHuman Rights Watch vanoti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzirambe dziri mugungano iri sezvo richibatsira kuti avo vanenge vatyorerwa kodzero dzavo vawanikwe kuturira nhunha dzavo uye kukwira matare. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavhilasi Mushanganya uye weStudio 7 navaMavhinga nezvenyaya iyi.
Majonga akamitemira anongati aendeswa kumberi asi kuti mazuva anotambira vanhu aramba akadaro. Zvichireva kuti vaive education sector nedzireso zvisivo services vanga vachizotambira mwedzi inoperera zvaramba zvakangodaro. Saka tiri kuona kuti hapana chachinja asi kuti zvatakanga tichichema kuhurumende tikasvika pakumboonesana zvokuti takambotorega kuya kumabasa tichiti aiwa sei munhu anofanira kutambira mwedzi iwoyo waanenge ashanda. Chinoitika ndechekuti vaya vari kuzotambira mwedzi unoraudzira vane mainterest anozopiwa anozoitika nekuda kwekunonoka kubhadhara kuvabanks kwavo.
Nyika yeSouth Africa yafamba nepasipo yaresva kuti itore danho rekubuda mugungano reICC rinoona nezve temo nekutongwa kwenharadada pasi rose. Danho reSouth Africa iri rinotaridza kuti South Africa pari zvino haichisiri pamwepo nepayaimbova kare makore ayaitungamirwa naPresident Nelson Mandela vaitungamisa kodzero dzevanhu kunyanya. Zvaitwa nhasi izvi zvinhu zvinoshoreka uyezve zvichaita kuti chimiro cheSouth Africa pasi rose chiderere zvachose. South Africa yaisimboonekerwa pamusoro chaizvo ichinzi nyika inotungamira panyaya dzezvekodzero nezvemitemo yakanaka asi zvaitwa nhasi izvi nemahumbwe pabikwa mbozi.
Asi zvinorevei takatarisa Africa nyanya kune nyika dzakadai seZimbabwe? Tinoona zvedu kuti Zimbabwe haimo mugungano iri asi zvinopa chimiro chakadii kuAfrica?
Zvinopa chimiro chakaipa chaizvo kuAfrica. Tinoita kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzisiri muICC machona zvakarewo zvinogona kurunzira dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzitevere mumatsimba eSouth Africa. Tinoona kuti nyika dzakaita sana Kenya inyikawo dzanga dzigunumuna nezvenyaya dzemitemo yepasi rose. Saka zvinhu zvaitwa izvi zvakaipa zvachose uyezve zvinorudzira zvakaipa kunyika yeAfrica zvakare zvichipa chimiro chakaipa kuAfrica yose.
Iwo masangano akadai seICC akakosha sei?
Masangano akaita seICC anokosha pakuti anopa mukana kuvanhu vanenge vakatyorerwa kodzero dzavo nenzira yakakura munguva dzehondo kana munguva dzese dzekuitawo kwakanyanya kuti vakwanise kuonawo mutongo wakanaka. Tinoziva kuti kunyika yeLiberia pakapondwa vanhu vakawanda madzimai achibatwa chibharo. Vakazowana mukana wokuti kuti aitungamira izvi vaCharles Taylor vapinzwe mujeri.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vachitaura vakazvimirira vari parunare muJohannesburg, South Africa naMavhilasi Mushanganya uye weStudio 7 pamusoro pedanho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende yeSouth Africa rekubuda mugungano reICC. Hurumende nezuro yakazivisa nezvemazuva achatambirwa mihoro yemwedzi uno nevashandi vayo. Mauto anonzi anga achitarisirwa kutambira mari dzavo nhasi, kutiwo veboka rezveutano votarisirwa kutambira musi wa25 mwedzi uno, kuchitiwo mapurisa otarisirwa kutambira mari dzavo musi wa28 mwedzi uno, varayiridzi vachitarisirwa kutambira mihoro yavo musi wa3 mwedzi uno uya, kuchizoti vamwe vashandi vose vehurumende vozotambira musi wa8 mwedzi unouya. Asi sachigaro wesangano remubatanidzwa yevashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti danho iri riri kuomesera vashandi vanozotambira mihoro yavo mumwedzi unotevera sezvo vari kuzobhadhariswa mari dzakawanda nevemabhanga. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Majonga akamedemira anongati aendeswa kumberi asi kuti mazuva anotambira vanhu aramba akadaro zvichireva kuti vaive education sector nedirect of civil services vanga vachizotambira mwedzi inoperera zvaramba zvakangodaro saka tirikuona kuti hapana chachinja asi kuti zvatakanga tichichema kuhurumende tikasvika pakumboonesana zvokuti takambotoreka kuya kumabasa tichiti aiwa sei munhu anofanira kutambira mwedzi iwoyo waanenge ashanda chinoitika ndechekuti vaya vari kuzotambira mwedzi unoraudzira vane mainterest anozopiwa anozoitika nekuda kwekunonoka kubhadhara kumabanks kwavo vane zvikwereti saka their monthly economic cycle iri affected uye tiri kuti isusu izvi zvatiri kutaura zvekuti vanhu vanozowana mainterest nei nei hazvisi kuaffecta vaya vari kutambira mwedzi iwoyo wavanenge vandina like mapurisa nevamwe tiri kukodzera kuti education sector nerest of civil service ndivo vasafe mainterest ne hurumendewo yaedza chose kushanda chose kuti vaone kuti nyange vaya vari kuzotambirisa mwedzi waraudzira veeducation nerest of civil service sei dzavo dzitambirwe mumwedzi wavanenge vashanda
tinoona kuti panga painewo kusajekeswa pamusoro pemari yekutendwa kana bonus hurumende yakakujekesera here kuti muchazoiwana mari iyoyo gore rino
hatisati tajekeserwa hatisati taziva kuti zvakamira sei
tingaona here muchitora zvakare mamwe matanho nenyaya yekunonoka kuya kwemihoro nezvichemo zvamataura izvi
zvakandomiripoura mwamabasa tizizini chinorongwa asi chinhu chinozoitika hunge vashandi vashaya zvimwe zvekuti zvingavabatsira kana vari zvavanoda hatitange nekungoti tinoramwa mabasa tichatanga totaura nehurumende zvinenge zvichibva kuhurumende zvikasatambirwa ndozvinozokodzera kuti vanhu vasaende kumabasa asi hazvi zvinhu zvatinonyanyisa kuda tinoziva kuti kana zvaa zvaibvira hurumende yongotipa zvatinofanira kupiwa tinenge tifira kuti itsawa right tiwane bhonasi itsawa right kuti titambire papei mwedzi iwowo wandashanda saka tiri kuti hatisikwanisa kuti zvinosvika ikoko tichazongoti titaurana navo
vanga vari sachigaro weAPEX Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotungamira bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations kana kuti UN High Commissioner for Human Rights Vazid Raad al-Hussein vanoti kurwiswa kuri kuitika muguta reAleppo muSyria kunogona kunge kuri kuitwa pachiparwa mhosva dzehondo. Vanhu vanodarika zviuru mazana matatu vanonzi vafa mukurwiswa kuri kuitwa nzvimbo iyi nemauto eRussia neSyria. Sarudzo dzekunotoni dzedare reparamende dziriko mangwana. Vari kukwikwidza musarudzo idzi ndevatemba muliswa vari kukwikwidza vakazvimirira kuti vaDavid Choga vebato reNCA uye vaRonald Chindedza vebato reZANU PF. Nzvimbo iyi yanga ine mhirizhonga yakanyanya inonzi yaikonzerwa nevatsigiri veZANU PF. Vamuliswa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanofunga kuti vachakunda musarudzo idzi.
Aiwa, zvinhu zvakanaka nekuti vanhu vagadzirira, vanhu vaneta nekunyeperwa mabasa havana. Uhori huri kuramba huchiitika muhurumende, vana Kasukwere, vana Chombo, vana Profesa Mwe vachingoba mari vachiregerwa nemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika akataura kuti hatidi uhori, vachasunga vanhu vane uhori, asi vatadza kusunga vanhu vane uhori. Zvinoita kunge ivo futi varimo muhori wacho. Nyika yaparara, inaumira mushe, and Norton iri kuda kurakidza vanhu vese muZimbabwe kuti aiwa, isusu taramba tajamuka, zvakwana, taneta, hatichada.
Muri kufara here nekubatwa kuri kuitwa kutsvaga rutsigiro kwacho nesangano rezeki nezviri kuitwawo nemapurisa?
Aiwa, avavo vatadzawo, mapurisa vatadza, nekuti isusu vedu vanosungwa vachiendeswa kumatare. Izvi zviri kuitika, zviri kuitika, hapana zvavari kuitika. Vanhu vangu vanoti komuniswa se uchida kuramba muelection uchiona kuti mapurisa haasi kushanda, zeki haisi kushanda. Ndinoziva hangu kuti kufamba kwenguva Mwari pane nguva yaanopindira. Toramba tichivimba naMwari. We are hopeful we are futuristic. Tinovimba kuti Mwari achapindira. Ndinovimba kuti iye zvinezvi Mwari apindira. Notoni musi wa 22. Mwari hapfura nemunotoni achidona Zimbabwe ichichinja. Ichaunza budiriro, ichaunza shanduko yakawanda yatiri kutsvaga muZimbabwe. Asi vezek mapurisa havasi kutibetsera panyaya yekuti Zimbabwe inzizi Zimbabwe. Kasi mapurisa emunomu anoenda ku UN peacekeeping missions. Oshauti peace yavanonokipa ku UN ndeipi? Ivo vachitadza kukipa peace munyika mavo.
Vari kukwikwidza musarudzo dzeNorton by-elections vakazvimirira vatemba muliswa vari parunare muHarare neStudio 7. Vari kukwikwidza vakamirira NCA vachoga vanoti vanofunga kuti vachakundawo musarudzo idzi. Blessing avabata akatanga nekuvabvunza kuti vapiwa here gwaro revavhoti.
Haisusi pati NCA hapana gwaro revavhoti ratakapiwa. Vavhoti vaingoenda kunocheka mazita avo chete.
Saka muri kutarisira kuti munokunda here musarudzo idzi?
Sarudzo idzi ndotarisa kuti ndichakunda zvine mukurumbira pakuti vanhu ava vanoitawo muliswa navachindedza inongori pati 1. Saka vanhu vakatambudzwa nepati kubva 1980. Saka hapana chavangakwanisa kuzoita. Last minute zvizvi ivo vane 36 years pasina chavaita. Ava muliswa vangari chairman weprovhinsi ino. Havachindedzawo vanga vari mupati iyi. Vanhu vachitambura munotoni, vachitambura mvura, vachitambura marodzi. Vanhu vasingaende kuzvikoro, mamochari musina kana chunhu. Vanhu vachitambura saka nhasi uno. Vanhu vari kutowana mukana wekuti nai tambovhotera NCA.
Muri kuvimbisa chii vanhu vekunotoni?
Isu tiri kuvimbisa separate kuti dai tangopinda muhurumende umu. Chinhu chikuru chiri kutambudza vagari vemunotoni ndechekuti havana kana mvura. Mvura iri kunetsa vanhu vari kuita tingati vanopedza the whole day vanhu vakamirira. Kana kuri kuseni vanomuka mambo kwedza kuma 2 kuenda kunomirira mvura. Mvura yacho inenge itonzi pamwedzi unofanira kubhadhara $5 ende pazuva uchikwanisa kuchera 8 liters. Ende ndonge kana zvaita unogona kudzoka ne 5 liters chete.
Vari kumirira NCA musarudzo dzedare reparamende kuNorton vaDavid Choga vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe inonzi yatarisana nedambudziko guru rekushaikwa kwemvura uye gurukotaro zvemvura amai opamuchinguri kashiri vanoti izvi hazvisati zvamboitika mukati memakore makumi mashanu apfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi maererano nemamiriro akaita nyaya yemvura munyika, amai muchinguri kashiri vati kunyange hazvo hurumende yapabazi ravo mamiriyoni manomwe emadhora ekuderedza dambudziko rekushayikwa kwemvura munyika, dambudziko iri rakakura chose uye madhamu mumatunhu ese munyika asara nemvura shoma. Amai muchinguri kashiri vati dambudziko remvura rakanyanyisa kumasvingo uko vati madhamu eko ave nemvura iri pasi pezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana. Vanoti panguva ino yegore madhamu mazhinji angadai aine zvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi mazhinji acho angori nezvikamu makumi mana kubva muzana.
Situation yatasangana nayo I think in the last 25 years hatisati tamboita situation yakadai yekuona kuti madhamu edu mazhinji agara aine mvura atowa dry, atooma.
Vanotiwo kunze kwemadhamu zvibhorani nematsime akawanda ari kupwa nekuda kwekupisa kwezuva. Vati zvibhorani zvinodarika zviuru gumi munyika zvakatopwa uye hurumende iri kutora matanho ekuona kuti pacherwa zvibhorani nematsime akadzika.
So zviri kutiratidza kuti tiri kuchera tisingadziki zvakanyanya. This time we really need to go deeper beyond 100 meters. Saka hatisi prepared asi takaorder equipment kubva kuBelarus inokwanisa kuchera beyond 100 meters because that is not equipment iyoyo zhinji inochera 15.
Amai muchinguri kashiri vatiwo kunyange hazvo mvura isina kunaya zvakakwana mwaka uno magariro anoita vanhu nyaya dzekuri mapedyo nenzizi nemadhamu ndizvo zvimwe zvave kuita kuti madhamu akasike kupera mvura.
Kana kuine drought wakuenda kunowaka padhuze nedhamu, vamwe vakunorima mumagarden murwizi pakati perwizi. Vanhu varungu vatarisa havasi kusungwa kumamisha uku. Saka we are really worried kuti desilting haishandi kana tisina proper land use.
Vakurudzirawo vemaindastry vemigodhi makanzuru pamwe neveruzhinji kuti vashandise mvura zvine mwero pamwe nekudyara miti izvo vati zvinobatsira mukuchengetedza mvura. Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvemvura yeZimbabwe National Water Authority vachifuta sakupwanya vati kambani yavo yakatarisana nedambudziko rokushaya mari sezvo makanzuru mazhinji munyika asiri kubhadhara mvura yaanoshandisa.
Hongu pangawe tichiziva zvinetswa zviripo nenyaya yemari, asi makanzuro haasiri kubhadhara. Saka tinomboedza kuti tigare pasi tichitaurirana tisati tazotora zvimwe zvinhano zvepamberi zvokuendesana mumatare.
Amai muchinguri kashere vakurudzira makanzuro kuti abhadhare mvura yaanoshandisa, vachiti izvi zvinobatsira kuti kambani iyi iite basa rayo nemazvo. Amai Kashiri muchinguri vati vachaita musangano svondo rinouya wekuziya dambudziko remvura munyika pamwe nekuti ringagadziriswe sei. Makanzuro akawanda munyika akaita seHarare, Chitungwiza, Masvingo nemamwe akatotanga kugovera mvura kuvagari nenyaya yekuti mvura yavashoma mumadhamu avo. VeChitungwiza Residence Trust vachaitawo musangano svondo rinouya nekanzuro yavo pamwe nemakambani anoita zvemvura nechinangwa chekugadzirisa dambudziko remvura mudhorobha iri. Dambudziko iri richanyanya kukura sezvo hurumende isiri kuvakawo madhamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Bazi re United States Department of Treasury Office of Foreign Assets kana kuti OFAC rakatemera zvirango vanhu vaviri vaGabriel Amisi Kumba uye navaJohn Numbi mushure mokuona kuti hurumende yemuDRC iri kuramba ichimbunyikidza vemapato anopikisa vachishandisa mhirizhonga. Musi wa28 Gunyana, America yakatemera vanhumbi navakumba zvirango sezvo vachipomerwa mhosva yekutungamira zvikwata zviri kutungamira nyaya dzemhirizhonga zvokonzera kusagadzikana muDRC. America inoti yakatora danho iri kudzivirira kuchorwa kwekodzero dzevanhu. Vanhu vemuAmerica vari kukurudzirwa kuti vasadyidzane nevanhu ava. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi reOFAC vaJohn Smith vakati vakuru vehurumende yemuDRC vari kutyora kodzero dzevanhu uye kukonzera kusagadzikana mudunhu. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira hurumende yeDRC kuti isaite zvemhirizhonga. Aya mashoko anotaura pakamira hurumende yeAmerica pane zvinhu zviri kuitika muDRC. Maapakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo, makundano echibuku Super Cup ari kupinda musemifinal svondo rino. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinobudirira kumirira nyika mumakwikwi emuAfrica Cup Confederations, uye zvikwata zvasara iHighlanders FC Platinum, Ngezi Platinum neHarare City. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutsigiri wenhabhuva Richard Musengezi vari kuona Highlanders ichienderera mberi.
Changu rutangu wakaoma, asi ndiwa yasiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left last time.
Asi Highlanders isafunge kuti yakatokunda kare nekuti Ngezi Platinum Stars inozivikanwa nenyaya yekuita zvishamiso. Imwe semifinari ere kumandava stadium mangwana, oko FC Platinum ere kubandana neHarare City iyo inorairidzwa naMoses Chunga. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviri izvi, kugona kunenge kudada yakarohwa 2-1. Murairidzi wavo Norman Mapeza anoti haasi kutarisa kuti oyo mutambo weleague kana wemukombe.
Tongogadzira magadzira atinoita mazuva ese, toshira maoko mangwana.
Murairidzi wemaSunshine City Boys Moses Chunga anoti mutambo wese wavanotamba vanotarisira kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Vateereri musakangana vachirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemvura munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobudirira kubhadhara chikwereti chayo chose kuIMF. Vasifas Musipa votarisirwa kuradzikwa kumarinda yeHeroes Eka muHarare mangwana. South Africa inoti yave kubuda mudare reInternational Criminal Court. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mfufu 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
iminyaka leminyaka sizwa kuthiwa iye kule pipeline ezadonswa ivela kuZambezi isiya ngapho kobulawayo. Siyayezwa njalo ukuthi eNyamendlovu kule Aquifer njalo izancida ukuthi idolobha lakobulawayo lithola amanzi. Konke sasibuzwa lokho.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwamanzi elizweni jikelele selufike kusibanga esibi.
Ukubhadala izimali ze-IMF kuphela kuzaba kungancedi lutho kakhulu nxa sikhangele ukuthi i-IMF iyabe ikhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale njalo izimali ze-World Bank labo African Development Bank.
ELeZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelete salo kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund, IMF. Kuwoza Friday lamhlanje, abaculi beZimbabwe kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso ezamela indingeko zabo ilwele lamalungelo abo ebizwa ngokuthi Zimbabwean Diaspora Artists Forum kumbe ZIDAFO. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo ukutholakala kwamanzi kanye lokuguquka kwomkhathi unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi ezokuya beka isicelo ngondaba lwesimo samanzi esesikusigaba esibi kumongameli Robert Mugabe ukuze acho ukuba ilizwe lisenkingeni yokuswela amanzi, i-national disaster. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu unkosikazi Mchinguri Kashiri ukuveze emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini akhe wokwethula isimo sokutholakala kwamanzi elizweni, ethi wenza lokhu elandela umthetho wezamanzi okubeka sobala ukuba amanzi wonke esezandleni zikamongameli, ethi ilizwe libhekane lenkinga eyagcina ukuba khona iminyaka engamachumi amabili lanhlanu edluleyo.
Depressed dam levels have seen some local authorities, including water rationing.
Ukuncipha kwamanzi emadamu sokwenze abanye omasipala baqala ukuqhuba inhlelo zokwabela izakhamizi lawo manzi asehle kakhulu nalawo ajikeza phansi emhlabathini abathi i-water table ngesilungu kuzigaba ezibalisa esegogwe, Buhera,
Ebikwa esemalutshwana kakhulu amanzi emadamu ilizwe lonke ekusilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 41.9% ehle ngesilinganiso esedlula amachumi amabili ekhulwini nxa kuqathaniswa lakweminye iminyaka. Ikanti ngalesi sikhathi somnyaka sivame ukuba lamanzi akusilinganiso esedlula kancinyane amachumi ayisithupha ekhulwini 62.3%. Kungalesi sizathoke umqondisi enhlanganisweni yezokulondolozwa kwamanzi eyeZimbabwe National Authority uDr. Jephtha Sakuphanya ekhuthaza uzulu ilizwe lonke abakumankampani kanye labalimi ukuba bawalondoloze lawo manzi amalutshwana. Kodwa abakhulumisane leStudio 7 okubalisa uDumezweni Jama uthi ilizwe likulesi simo kungoba lile nkokheli engalungiseleli ikusasa eyethuka lapho sekonakele.
Iminyaka leminyaka sizwa kuthiwa iye kule pipeline ezadonswa ivela kuZambezi isiya ngapho kobulawayo. Siyayezwa njalo ukuthi eNyamendlovu kule Aquifer njalo izancida ukuthi idolobha lwakobulawayo lithola amanzi konke sasikuzwa lokho kodwa abantu babelele babesebembethini izingubo belele khathesi ukuthiwa kusela amanzi umuntu sisethuka embhedeni esithi ah kuthiwa kusela amanzi senzeni ukwenza kwakhe ikhona kusesitshela ukuthi ah gcinana amanzi gcinana amanzi kanti ule cebo bani ukuthi nxa engabuya amanzi khathesi sizawagcina njani ukuthi singangeni kwenkinga esikuyo khathesi.
Umlando uJama ethi ubeka kunkokheli kahulumende ngokungaboni okuzayo.
Uyabungazini ukuthi into eyabi khona yena le. Kwakumele belungiselele. Sisenkingeni ngoba kulabantu abangakwanisi umsebenzi. Lokho kokuthi ah umkhathi weli umkhathi ume kanje kuzaba lento enje kuzaba le elini kuzaba le lento enje. Kuyakhangelelwa kukhona iminyaka leminyaka kukhona izinto ezinjalo. Ziyakhangela kodwa abantu abaningi bayaplana ukuthi kungenzakala into enje thina siza kwenza nje. Nxa ungaplani uzazibona usenkingeni. Nxa ulutho selusenzakala nje ikho kwenzakala ekathesi. Isusenkingeni ngoba silabantu abangaplaniyo.
Uhulumende laye uyavuma ukuba abengekho amalungiselelo aqinileyo nxa kuthe kwaba lesimo salolu hlobo. Lanxa inhlelo zikhona ukwakha amadamu ukungezelela kulawo avele khona. Lesi simo sokusilela kwamanzi kube yisifundo kibo kwezokuqakatheka kokulungiselela ingozi ingakabi khona, hatshi ukugijigijima lapho sekonakele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abe kansili yedolobho leFrancis Town kwele Botswana bethekelele eyakobulawayo kwesibili ukuzofunda imithetho yakobulawayo ephathelane ngokuphathwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni emalungiselweni okubumba ukusebenzelana phakathi kwamadolobho lawo mabili. Unompumelelo Moyo siphalolo daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumeli sikamansipala wakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi izisebenzi zamakhansili amadolobho omabili zikhangelelwe ukuqinisa ukusebenzelana lokhu okulakho ukuvuselela umnotho kabulawayo ngokuya kwesikhathi. Ethi ukuza kwabekhansili yeFrancis Town kujonge ukuqinisa ukusebenzelana ukuze abakubhizinisi lokuthenga lokuthengisa kumakhansili omabili basebenzelane kahle. Lekhansili yeFrancis Town uthi izokhangelisisa ukuba imithetho yabaphila ngokuthengisa isebenza njani ukuze babelane ulwazi ezintweni ezifana lokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane ekusebenzeni kwabo. Umnumzana Nkululeko Nkomo, isakhamuzi sakobulawayo, uthi njengobulawayo bayajabula ngobudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili ngoba iningi labo somabhizinisi bakuleli bayathenga bethengisa impahla besuka lazo kumadolobho omabili okulakho ukuletha imali ezweni kanye lentuthuko. Iningi labo somabhizimisi bathi iBulawayo City Council kumele ingayekethisi iqinise lobu budlelwano ngoba iFrancis Town iduze kakhulu loBulawayo okwenza ukuba kube lula ukuthenga lokuthengisa kwele Botswana ngoba izikhathi eziningi lelo dolobho yilo eliphilisa uBulawayo uma kulokusilela kokudla le mali. Omama abaphila ngokuthengisa bacele ukuba ubudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili kungapheleli ekukhulumeni kuphela kodwa bukhule ukuze uma befika lokuthengiswayo eFrancis Town amapholisa kahulumende lawe kansili angabahlukuluzi baphume lemithetho ezalawula intuthuko yebhizimusi emadolobheni omabili. Abanye babo bakhala ngokuthi ngabe amadolobho omabili ayanceda abadingele indawo zokuthengisela emadolobheni omabili. Ukubumba ukusebenzelana phakathi kwedolobho lakobulawayo leFrancis Town sekufike esibangeni esiphezulu njalo uBulawayo laye useke wayafika eFrancis Town wasebenzelana labo ekudaleni ubuhlobo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
EleZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelede salo samadola edlula kancane izigidi ezilikhulu $107 million kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali i-International Monetary Fund, i-IMF. Lokhu kuvezwe yi-IMF embikweni wayo ewethule lamuhla. Kodwa inhlanganiso le ithi lanxa kunjalo ayisoze ibolekele Zimbabwe enye njalo imali andubana ibhadale isikwelete salo esamadola edlula ibhiliyoni elilodwa kubhanga lomhlaba ele World Bank le mali edlula ingxenye yesigidi kubhanga lezwekazi le-Africa ele African Development Bank. Ukuhlazi yalolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemnotho elizwe uMnumzana Masimba Kujera.
Udubo oluzaba khona ukuthi ukubhadala izimali ze-IMF kuphela kuzaba kungancedi lutho kakhulu nxa sikhangele ukuthi i-IMF iyabe ikhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale njalo izimali ze-World Bank labo African Development Bank.
IZimbabwe ilesikwelede semali edlula i-1 billion ku-World Bank. Kuthi ese-African Development Bank sedlula ingxenye yesigidi. Ubona ivelaphi le mali?
Imali leyo ayikho. Angiboni ukuthi iZimbabwe izabalayo anytime soon. So, ngamafitshane. So sithi ukuthi ubhadala owenze iZimbabwe izimali ze-IMF uyabe ungathola lutho ngoba abakwanisi ukuthi bazuze ezinye izimali zivela kuma-international financial institutions ngoba bayabe bekhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale amanye ama-areas abo-World Bank nabo-African Development Bank.
Ngeke kwayenzakala yini kwaba lesivumelwano sokuthi isikwelete seZimbabwe sihlelwe kakuhle iphiwe lokho esingathi i-payment plan ibibhadala kancane kancane ku-World Bank laku-African Development Bank?
Yenzakala ukuthi okuyimadlana bengazuza nje uncedo olwemali kodwa iyabe iyimali engatsho lutho nxa sikhangele ukuthi iZimbabwe khathesi ilodubo elikhulu khathesi elekhesh. So izimali abangazuza kumbe abangazithola ziyabe zingatsho lutho ukuthi zincede iZimbabwe kudubo esilalo khathesi elekhesh.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezomnotho welizwe obexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ilanga leholo lezisebenzi zikahulumende selizidluliselwe phambili njalo okuzabangela ukuthi ezinye izisebenzi ezibalisa amatitshala zithole iholo lazo ngenyanga ezayo. Lokhu sekucunule izisebenzi lezi ezithi uhulumende useziphatha luklubhu. Uhulumende uthi kalamali kodwa uyazama ngendlela zakhe zonke zokuthi yenelise ukubhadala izisebenzi ngesikhathi okumele zihole kodwa uyehluleka. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abakubutho lesipholiseni zibikwa zithole iholo lazo lamuhla. Sixoxe lomunye utitshala uMnumzana Alex Banda othi impilo isilikhuni ngokusebenza bengazi ukuthi iholo liyabuya nini.
Ndoda lapha sekwelinye ilizwe lapha ongaqondakaliyo ukuthi into zakhona zihamba njani. Sesinjengalabana abantu ukuthi njeefamily, a poor family yokuthi uyakuzimisela ukuthi uzamfandumele kuphela ukuthi impilo yakho injani. Imali yakho yonke imuli yakho uzayitholela nini, kuzahamba njani, uyaungasakwazi. Ngoba lo mqashi wasikolayo uyake angakwazi ukuthi uzakunika nini imali yakhona yakhona. Kunzima, impilo yakhona isinzima.
Manje liphila njani ukuthi lize lenelise ukufika kuholo lenye inyanga elandela?
Uyabona mnumzana lapho into engingakutshela yona ukuthi kutsho ukuthi ilizwe lakhona lonke nje selingelamatsotsi lamanye amatsotsi ahlakaniphileyo lamanye ayizithutha abanjengathi abayizithutha nje sekuyilokani ukuthi sekuphilwa ngomoya ongcwele kuphela ukuthi at least uyakuthola amanzi okunatha ilanga lakho nxa lifikile lakufica khona phana wathola khonoko lakho lakho awuseneli ngoba nxa kufika lena isikhathi la uyakusucele usucele koma umakhelwane ngale wacela umakhelwane ngale nxa kufika laphana usukubisela lokhana vele yikuhawula kakhulu yikuhawula ilizwe lethu selifile siyahawula silapha akula nto esingayenza kodwa vele iqiniswe ukuthi kunzima lapha.
Yona inkokheli yenhlanganiso ezilimelayo ithini ngodaba lolu bathi bayalungisisa yini?
Uyabona-ke mnumzana lapho ubunzima obukhona yilo obaba khona la yona le nto engitshele ukuthi ubutsotsi sobasingena sonke inkokheli ezisimelayo sibona ngani thina lathi omnyama wethu yikuthi thina asangenanga saba lomnyama ukuthi sifike laphana siyokamela abanye laphana abasimelayo labana sokungani kuthiwa esishoneni kuthiwa yishiyokomhongo bakhona kukhona abakutholayo abasasimeli ngeqiniso nxa besiya kumangali bona mbona babanika something njalo antshiyazi ukuthi umhlangano munye ngamunye nxa besiyohlangana ngali bona bayadla bayathwalwa ngezimota kumbe ngani kumbe amafaramashini abayohlangana ngali balaliswe emahoteleni badla ukudla bakufunayo nxa besuka lapho besiyohlangana ngali balama-sitting allowance thina ngapha esiphansi esiyithi esikhokha izimali zangkhona ezenza ukuthi siphile labo labanye abantu baphile vela basilandaba lathi.
Olo-ke ngumnumzana Alex Banda umbalisi ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokusilela kwamanzi elizweni jikelele kulandela imbiko ethi amanzi emadamu asesele emalutshwana kakhulu. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Iraq abe-ISIS babikwa behlasele idolobho le-Kirkuk lamhlanje lapho okubulewe abantu abangamachumi amathathu lambili okugoqela labalweli laba. Isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe awe-Europe lele-Canada silakho ukungaphumeleli laloba sokuyiminyaka eyisikhombisa kukhulunyiswana ngaso kungenxa yokuba inkokheli ye-EU yehlulekile ukukhombisa ele-Belgium ukuthi lalo lisayine lesi sivumelwano. Alevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Umnumzana Daniel Barr obona ngezomvikela kuhlangothi lukahulumende weMelika olweOrganization for Security and Cooperation kuzwekazi le-Europe uthi kwenzakala ukuthi kube lendlela zokuletha ukuthula e-Ukraine. Uthi abalwayo bakhanya belandela isivumelwano sokubeka phansi izikhali endaweni ezivalisa iPetrisk esiyenziwe ngompandula esibizwa ngokuthi yi-September 21 Framework Decision on Disengagement on Forces and Hardware. Uba uthi kumele isivumelwano lesi silungiswe ngokugcweleyo ukuze kube lenhlala kahle e-Ukraine. Kukhanya isikhathi sijova kulokhe kungakhanyi ukuthi kuyangaphi lokhu, utsho njalo ke umnumzana uba. Ngakho ke uthi eMelika lifuna ukuthi kwenziwe okulandelayo. Okokuqala, iMelika ithi ifuna amalwe cacha asebenzelana lelizwe leRussia ayekele ukudubula awe Ukraine. Okwesibili, iMelika ithi kumele amasosha eRussia asebenza kuJoint Center for Command and Control abone ukuthi labo abakhangelane lokukhumisana umlotha kuyenziwa ngesiphangiphangi njalo bengaphanjaniswa ngabantu abalwisa uhulumende weUkraine. Okwesithathu, iMelika ithi kumele amalwecacha ancediswa yiRussia angavaleli abe-OSC Special Monitoring Mission abahlolisisa ukukhumisana umlotha. Uba uthe akulunganga njalo kuyasolakala kakhulu ukwethusela labo ababona ngokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations ithi selehlile inani labantu abafa empinile iyayisesabeka ekuqaleni komnyaka lonyaka. Esabelweni se-Crimea kukhanya ukuthi ele-Russia lokhe lithwalise nzima abohlobo lwedatha. Kulabantu abalijumi abathunjwayo abalokhe kungaziwa ukuthi bangaphi selokho kwaqalisa impi le. Ilizwe leMelika lithi liyakhathazeka njalo ngemizamo eyenziwa ngamaLuqacha afuna ukuthi abantwana baka-Emir Hussein Gugu olusana lokwenzakala elizweni lakhe bachothoze okwenziwa nguyise.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli beqembu leHighlanders abazibiza ngegama elithi Mahlolanyama at 90 sebeqale uhlelo lokupha abadlali abenza kuhle umvuzo wempahla egoqela ukudla lokunye okudingakala empilweni kaZulu mihla yonke. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe ehofisini yeqembu leHighlanders ngolwesine, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeMahlolanyama at 90 uFrancis Gonye uthe inhlanganiso le ibunjwe nyakenye ngenyanga kaMabasa, ila malunga angamathuma ayithoba mnembili yasabalele amagumbi amane omhlaba. Uhlelo lokupha abadlali umvuzo baluqalise sekusele imidlalo eyisithupha kusigaba seleague lapho abaphe khona uPeter Mutuhwa izibili boco ngemva komdlalo weqembu leBhoso leDynamos. Ekuqaleni bebesipha abadlali ngemva kwemidlalo edlalwe liqembu leBhoso nxa lidlala lingekhaya kuphela. Kuthe ngemva kokuxoxisana lenkokheli yeqembu leHighlanders la ngemva kokunanzelela ukuba iqembu lidinga usekelo olukhulu njengoba lixotshanisa impala yezimbili, bakubone kufanele ukuba baphe abadlali abadlale kuhle loba iqembu lidlala lingekho ekhaya njengendlela yokubaqhuquzela.
Ifuthi hamba ekuqaleni sasithengwana yenziwa kuphela ku-only omkele, and is a way of motivating our players. We decided for the all remaining games, whether it's away or home, we are going to give a hammer to women at the match.
Okwamanje iqembu leMahlolanyama at 90 lilamalunga angamathumi amahlanu ahlangana kanye ngenyanga zonke, kodwa imali zokuthenga impahla ephiwa abadlali bazitshaya maviki wonke, njalo abalandeli beqembu leBhoso bonke bayakhuthazwa ukuba yingxenye yalinhlanganiso.
And iMahlolanyama lilama members, I mean within Zimbabwe and outside the country, Ilama members through WhatsApp, Slama general meetings that we call every month, and Slama programs at Mahlolanyama.
Abadlali abaphiwe imivuzo ngolwesine ngabagoqela uThenda Ingulube, yena okhethwe ukuba nguye odlale kuhle emdlalweni weqembu leBhoso leChapungu, kanye loGabriel Nyoni okunguye okhethwe ukuba odlale kuhle emdlalweni weqembu leHighlanders leBulawayo City. Kusenjalo iqembu leHighlanders ngesonto lizadibana leqembu leNkezi Platinum emdlalweni we-semifinal yeNkezi yeChibuku Super Cup ozaqhutshelwa enkundleni yePapa Fields. Iqembu leNkezi Platinum yilo eliyabe lisekhaya loba nje emagumeni kusaziwa ukuba likhaya leqembu leBhoso. Lokhu kudalwe ukuba inhlanganiso kamabonakude eSuperSport kuyiyo ekhethe inkundla zokudlalela. Imidlalo yesigaba sesemifinal yeNkezi yeChibuku izaqala kusasa, kodwa lapho iqembu eliHarare City lizanqikelana khona lele FC Platinum enkundleni yeMandava. La khona ngale eMandava iqembu leHarare City yilo eliyabe lingekhaya loba nje inkundla yeMandava ivele ilikhaya leqembu leFC Platinum. Amaqembu azehluleka ukuchapha kusigaba sesemifinal azathola inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu, kuthi lelo elizadliwa kufinal lizathola inkulungwane ezingamathumi amahlanu, kube sekusithi lelo elizaphakamisa isicoco lizathola inkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa. Umdlalo wefinal ukhangelelwe ukudlalwa mhla zinhlanu ngenyanga kaLwezi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Ukuhlelo oza Friday lamhlanje amaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso ezamela indingeko zabo ilwele amalungelo abo. Abanye abaculi bathi inhlanganiso yabo le ebizwa ngokuthi Zimbabwean Diaspora Artists Forum ZIDAFO isebenzele okukhulu. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapo esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikuzwa ngelinye ilunga lezidafu umculi kaMaskandi umzilikazi KB iphuma umdlavade lakhe lithi amaNdebele esithi yimi inkunzi malangana. Izidafu ebunjwe lonyaka kanti isinamaqembu ezomculo edlula ikhulu okulinani labaculi abangafika amakhulu amahlanu.
laba ke abaculi bonke beZimbabwe abaphandle kwelizwe abacula imihlobo yemidumo yonke ongayiqamba. Umkhokheli walenhlanganiso uPromises Banda odume ngelithi DJ Mapressa uthi bafuna ukulwela amalungelo abaculi njalo babe leqiniso lokuthi bayabhadalwa nxa ingoma zabo zingadlalwa emsakazweni.
Siyabaphusha ukuthi be register lapha eSamro noma e-register eZimora ukuthi ke masiqedile lapho sesithatha ke ingoma zabo sibahambisele emsakazweni. Silabantu abafana labo omphile Marobi oyizidafo osezimo ku-Radio Zimbabwe laphana onguyo esimtshela wonke ama-CDs amayesathumeza lawo malayitsha yena esadistributa ke ngama-FM chain yaseZimbabwe.
Uthi bafuna ukuqeqesha abaculi ukuze baphathe umsebenzi wabo njengebhizimusi ukuze impilo zabo zibe ngcono. Banengike abaculi berumba kule nhlanganiso ngokuqela umduduzi Samavija yena oqhusane ethi sekusele kancane ephuma udlalade lakhe lithi sekusele kancane. Mapressa uthi bancedisana nabaculi laba ukuthi baziwe ngokubaqoqela amagigi nokubaxhumanisa le misakazo etshiyeneyo ngobale yinto engasekho lula kwele South Africa.
Sokunzinyana ngoba yona nje imzansi vele sifake imithetho yokuthi 90% local music, kodwa ke kuma community radio station sisaphusha mpela ama-CD kakhulu gospel bayithatha kulo maskandi bayithatha kuma radio station afana labo Alex FM, Voice of Tembisa, Sluti FM, Dipro FM, Labo Theta FM.
Labaculi besifazane bakhona kuzidafo kugoqela Logeti Dawo ocula umculo wedisco Kwasa. Malunga lenhlanganiso umculo wezokholo nombeko kahlela uthi kukhulu asekutholile enhlanganisweni yabole.
Njengoba nje mina ngile CD elilodwa ingisize kakhulu ukuthi ngize ngazakale nami ngiphume kumaphephandaba kungenxa yezidafo. Sizile kakhulu ukushuta ividiyo kungenxa yezidafo, ukudlala kufestival kungenxa yezidafo, ezinye izinto ebezingakaze nje like thina sizenzele ngokwethu, kodwa izitafu isizile ukuthi sikwazi ukwenza shotile video yahamba nasekhaya kungenxa yezitafu. Siyabonga kakhulu.
Izitafu ihlela njalo kusungula inhlanganiso yabo masingcwabisane yabaculi ukuze kuthi nxa befayo bengagcini bengcwatshwa ngembayi. Siphuma ke enkundleni ngale ekanombeko kahlela ephuma kudlalade lakhe lithi ukulalela yona isithi siyabonga ingonyama kaJuda. Nel studio 7 di Johannesburg, South Africa, New Benedict Mhlapo.
Siyabonga Nhlapho, uhlelo lwethu solufike emaphethelweni kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi udubo lokusilela kwamanzi elizweni jikelele selufike kusibanga esibi kakhulu. LeZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelede salo kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eye International Monetary Fund. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilale ngilichiya kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.